Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu gumiguru 11/2019. Makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
As long as vasina kubatsirwa panyaya dzemari dzisina kuadhiswa kuenda kumusha. Nekuti havana mari dzacho zvekuti vakwanisa vachienda kubasa vachizviriritira nekuchengetedza mhuri dzavo. Saka tinongoramba tiri pasemvumo chena ende chikumbiro chekuti employer dai dogadzirisa nyaya idzi nokurumisa kuti machiremba aende kubasa.
Dare redzimhosva rinoti vana chiremba vanofanira kudzokera pamabasa mukati memazuva maviri. Vakuru vesangano rezCTU vogara vakabatirira ura mumaoko zvichitevera kutyisidzirwa nerufu kwavanoti vari kuitwa.
Ndakada kuti ndiridze mhere ndikati manje ndingaridzirani. Kwautosiyenga ndakamira padhoo ipapapo ndionei umba yese yakutotapurwa ende yairira kunga iri kuridza mhururu mhepo iyoyo.
Studio 7 inoita hurukuro nevamwe ambuya vakapwanyirwa imba yavo nedutu mupengo kumanikaland. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Dare rinotonga nyaya dzevashandi nevashandirwi relabor court rinoti vana chiremba vasiri kuenda kubasa vanofanira kudzokera kubasa mukati memaawa makumi mana nemasere sezvo zvavari kuita zvisiri pamutemo. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vatongi vedare relabor court vaRogers Manyangadze pamwe chete navaLawrence Murasi vapa vana chiremba vamazuva maviri kuti vadzokere kumabasa. Dare iri ratiwo kusawirirana kuripo pakati pavana chiremba nehurumende kunofanirwa kuenda kumuyananisi kana kuti arbitrator mukati memazuva gumi nemana. Vakasanobata chigaro chemutevedzeri wemutungamiriri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Masimba Ndoro vati zvisinei nemutongo wapiwa uyu vana chiremba havana zvikwanisiro zvekuti vaende kumabasa.
After 48 hours machiremba anongowanika vachitadza kuenda kumabasa. As long as vasina kubatsirwa panyaya dzemari dzisina kuadhiriswa dzekuti vakwanisa kuenda kumabasa. Nekuti havana mari dzacho dzekuti vakwanisa vachienda kubasa vachizviriritira nekuchengetedza mhuri dzavo. Saka tinongoramba tiri pasame position ende chikumbiro chekuti employer dai aida kugadzirisa nyaya idzi nekukurumidza kuti machiremba aende kubasa.
Vachibvunzwa neStudio 7 kuti havatye here kuzopererwa nemabasa vakasateerera zvarehwa nedare, Dr. Ndoro vati vashandirwi vanofanirwa kuita zvinoita kuti vashandi vadzokere kumabasa.
Employer anoda shandiri vake anoita zvakafanira nguva yakafanira nekukurumidza kuti vashandi mune zvakanaka uye vadzokere mumabasa avo nengo yakafanira. Saka haizi nyaya yekutya yekuti tingatye, hatifanirwi kunge tichitya employer wedu. Tofanira kunge tichitoengeja employer wedu, hatitokwanisa kufanira kutibatsira kuti tidzokera mabasa.
Gweta reZimbabwe Hospital Doctors Association vaDoug Coulthard vati havawirira nezvabuda mudare asi vachaongorora zvikonzero zvaiswa nedare. VaCoulthard vatiwo vane mukana wokukwidza nyaya yavo kudare repamusorosoro vachipikisa mutongo uyu kana vana chiremba vakada kutora danho iri.
I disagree with the outcome, but we have not yet seen the reasons.
Handiwirirani nemutongo wabuda asi tichakumbira zvikonzero zvaita kuti dare ripe mutongo iwoyo. Handisati ndakurukurana nachiremba asi tine mukana wekukwidza nyaya yedu kuSupreme Court.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kudivire gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo pamwe nesangano reHealth Services Board. Vana chiremba vakatanga kuramwa mabasa musi wa 3 Gunyana vachita vana zvikwanisiro zvinoita kuti vaende kumabasa. Vana chiremba vakuru vaive vasara pamabasa vakakandawo mapadza pasi china chesvondo rapera vachinyunyutawo nenyaya dzemihoro pamwe nemamiriro akaita zvinhu kuzvipatara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Utungamiri wesangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions unoti hwaugara wakabatira hura maoko zvitevera kutambira kwawakaita mashoko ekutyisidzirwa nerufu. Mutori wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri weZCTU vapita mutasa vaudza Studio 7 kuti utungamiri wesangano ravo wave kutyira upenyu hwavo zvichitevera kutambira kwavanoti wakaita mashoko ekuvatyisidzira nerufu pamberi pemusangano mukuru wesangano ravo weGeneral Council uyo waitwa nhasi.
Saka nezuro takaona munyori wedu mukuru achitumirwa gwaro rinotyisa rekumuchichidzira pafoni. Achinzizo mukaita musangano wemuzive kuti musaite madecision anokanganisa vari kutonga. Uyezve achichidzirwa kunzi mukaita izvozvo tichabata mwana wako chibharo uyezve kana kukuuraya. Zvakatumirwa zvepresident inini ndikatumirwa gwaro rakadaro. Vice President Florence Taruinga akatumirwa gwaro rakadaro. Deputy Secretary General Mutindindi, Comrade Mutindindi wakapitumirwa gwaro rakadaro. Saka zvinhu zvatakawana muswara nezuro zvatiri kutotarisana nazvo.
Akakaveke chipiri utungamiri weZCTU uchitumirwa mashoko ekutyisidzirwa nerufu gore rino. Asi vamutasa vati havasi kuzodzokera kumashure nekumirira zvido zvevashandi avo vanoti vari kunhonga svosve nemuromo.
Atina chatinomirira nokuti isusu takasarudzwa kumirira vashandi. Saka tinoita zvido zvevashandi iko zvinoti tokokoroteredza maunion ese masekta akasiyana siyana kuti vataure kuti vashandi vari kuti kudii. Hatina imwe zvesimba rekunze rinotimisa kuita madecision atinofana kuti tiite kuti vashandi vaendere mberi. Vashandi vari kunyunyuta, zvino hazvina kumira zvakanaka. Vashandi vari kufa nenzara nemhuri dzavo, havasi kugona kuenda kuzvipatara. Iko zvino kuzvipatara hakuna ana mukoti, hakuna madhokotera. Kuzvikoro vana vari kufa nenzara kumaboarding schools. Zvino hazvina kumira mushe munyika, hamuna kumira zvakanaka. Vashandi mari dzavari kutambira hadzitombokwane kuti vatenge chikafu. Saka kana tikachichidzirwa zvakadii hatigoni kuti timire.
Kunyange hazvo ZCTU ichiti yamhangara nyaya iyi kumapurisa, mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati havakwanisi kutaura nezvenyaya iyi sezvo isati yasvika munzeve dzavo. Vamutasa vati vachazivisa munguva pfupi iri kutevera zvichabuda pamusangano wavo weGeneral Council uyo wanga uchiri kuitwa pataenda pamhepo kuti vashandi votora matano api zvichitevera kuoma kuri kuramba kuchiita upenyu kuburikidza nemari shoma dzavari kutambira nekukwira kuri kuita mitengo yezvinhu muzvitoro. Zvichakadai, sangano rinomirira vadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Raw Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ rinoti richatanga kuramwa mabasa nemuvhuro sezvo richiti mari iri kutambiriswa nhengo dzayo yakafanana nemutero wembwa. Mutungamiriri weATUZ vaObert Masaraure vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo hurumende yashevedzera musangano nevashandi vayo avo vari kumirirwa neApex Council, nhengo dzesangano ravo dzichakanda mapadza pasi zvisinei nemusangano uyu.
Hatingatenderi vanhu vaakushoreka zvakadai seunion kuti varambe vari muzvikoro vachinyebedzera kunge vari kudzidzisaiyo vasingadzidzi. Hatingatenderi vanhu vane nzara, vane ukasha kuti vainvigilate manational examinations evana vedu needucation yenyika yedu, nekuti zvinokompromisa integrity yemaexaminations. tinoona kuti hurumende yado yakoka musangano wenhaurirano dzemari musi wemufuro mu14 October iri nyaya yatanga tagara tichichema nayo nguva yese uku kungori kuve reactionary vachinyefungidzira kuti vangatidzose kumashure tiregerere kuenda mberi neurongwa hwedu tichifunga kuti pane pundutso yakubuda asi taakuziva hunhu hwavo chakachejedza ndochakatanga
zvichakadai mamwe masangano evadzidzisi anotire Progressive Teachers Union of Zimbabwe, Zimbabwe Rural Teachers Union, Zimbabwe National Teachers Union, nemamwe vanyorerawo hurumende vachizivisa kuti havasi kuzokwanisa kunyoresa vana bvunzo kana vasina kupihwa mari yakaringana nemadhora manomwe ekuamerica ari maRTGS paawa imwe chete paanenge achinyoresa bvunzo dzegrade 7 form 4 pamwe neform 6 idzo dzakatarisirwa kutanga kunyorwa svondo rinouya hatina kukwanisa kutaura negurukota rinoona nezvedzidzo vapaul mavhima sezvo vati tigozovafonera kana vachinge vabuda mumusangano pataenda pamhepo vamavhima vanga vasiri kudayira nharembozha yavo ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi
Mutungamiri wehurumende yeEthiopia vaAbiy Ahmed Ali ndivo vakasarudzwa kuti vapiwe mubayiro weNobel Peace Prize wegore rino. VaAhmed vakarumbidzwa nekuunza runyararo pakati penyika yavo neEritrea mushure mehondo yainge yave nemakore makumi maviri nekuda kwekusawirirana panyaya yemuganhu. Mono mutema wekutanga kupiwa mubayiro uyu ndiva Albert Luthuli vekuSouth Africa muna 1916. Vamwe vakapiwa mubayiro uyu vanosanganisira vashakabvu vaNelson Mandela vekuSouth Africa, vaAnwar Sadat vekuEgypt uye vaKofi Annan vekuGhana. Vamwe vakapiwawo mubayiro uyu vanosanganisira Archbishop Desmond Tutu vekuSouth Africa, vaive mutungamiri wenyika yeLiberia amai Ellen Sirleaf Johnson uye mushakabvu Wangari Maathai vekuKenya vanova mudzimai mutema weku tanga muAfrica kupiwa mubayiro uyu. MuZimbabwe muna 2011 vaimbova mutungamiri wehurumende mushakabvu Morgan Tsvangirai vakambodomwa kuti vapiwe mubayiro uyu kunyange hazvo vasina kuzobudirira. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachiita zvidzidzo zvepamusorosoro paUniversity of Johannesburg Dr. Pedzisai Ruhanya.
Chokutanga tichi kuti Prime Minister veEthiopia vakapinda munguva yakangofanana nokupinda kwakaita president wedu vamunangagwa pakabva vamugabe. Asi vapinda chinhu chokutanga vakaona kuti munyika mavo munoda kuitwa runyararo. Ende runyararo rwemunyika yeEthiopia hwaikanganiswa nekunetsana kwavanga vanako neEritrea. Saka vakatanga kugadzirisa gakava reEthiopia neEritrea nebha yavo. Ndokugadzirisa ndokubva vaita peace deal. But beyond peace deal yavakaita neEritrea, munyika mavo chaivo vanhu vaiita zvechitsotsi, vanhu vaiita zvehuman rights violations, vanhu vechiuto vaishandisa masimba avo kutora kodzero dzevanhu. Vamwe vacho vakaritaiwa, vamwe vakabviswa, majajisi anga ari corrupt akabviswa. Vakanyatsokuita kundoadiresa kinda pamongo weproblemu yanga iri muEthiopia kubva panguva yaitongwa Ethiopia nana vamengisto negakava ranga riripo panyika yeEthiopia neEritrea manebhas avo. Saka zvinhu zvavakaita zvanga zvisingatarisirwi nevanhu vomuEthiopia chaivo, mapoliticians vomuEthiopia, even vanhu vomuAfrica. Saka vaAbiy utongi hwavo hunoda kuindirana nokutonga kwakaita vaMandela panguva diki yavakatonga muSouth Africa after the fall of apartheid. Saka vanokodzera kunge vane ruremekedzo rwavapuwa.
Mubvunzo wekupedzisira, mubayiro uyu wakakosha zvakadii kuAfrica?
Aiwa, wakakosha zvoyo, because mubayiro uyu unopari mucherechedzo wekuti muAfrica mune vanhu vanokwanisa kupleya politics dzokubatanidza vanhu, mune vanhu vanokwanisa kutungamira nyika dzavo zvakanaka, mune vanhu vemuAfrica vanokwanisa mucherechedzo mumaAfricans kuti no, maAfricans tine capacity yokugadzirisa zvinhu zvedu tega tisina kana umwe munhu wokunzi anotiudza zvokuita. VaMandela ndivo vakandoita Nobel Peace Prize. Vakabva asi vanga vaita 27 years vari mujeri waMandela. Vakati ini ndinongoita 4 years one term, iwewe taumbe tichitonga chiindai mberi. Nyika yeSouth Africa nanhasi ANC chaiyo iri kutonga nhasi, is a liberation movement, but ine capacity yokuzviita renew, ine capacity yeself correction, ine kapasiti yokuti payatadza yezvigadzirisa Saka mucherechedzo kuti utungamiri weZimbabwe. Not all hope is lost. Vamunangagwa nezano vane capacity yekuti vakaita reform. The political, which is a rotten political, the political, which is decomposed, vane capacity yekugadzirisa nyika inokuti inde mberi.
Nyanzvi mhiya dzezvematongerwo enyika vachita zidzo zvepamusorosoro paUniversity of Johannesburg, Dr. Petsai Ruhanya vachitaura vari parunare muHarare. Vamwe vanhu vekumanikaland kusanganisira vari munzvimbo dzakaita seSaruwaka Village nezongoro kwaMutasa Central nedzimwe nzvimbo kuChipinge vakaparadzirwa dzimba nezvikoro nezuro nedutu mupengo. Miti mukuru inonzi yakadonedzwawo nemepo iyi. Dunhu iri rakambowirwawo nedambudziko redutu mupengo remafashamu emvura uye nemepo kana kuti cyclone Idai mukutanga kwegore rino. Bazi rezvemamiriro ekunze reMeteorological Services Department rainge rayambira nezuro kuti matunhu akaita seManikaland, Matabeleland South, Masvingo Midlands uye dzimwe nzvimbo Mashonaland East maitarisirwa mvura mheni uye mepo yakasimba. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata ambuya Shila Saruwaka avo vane imba yakatakurwa denga nemepo iyi.
Zvakati tichingobva mumunda mahalf past six kwakubva kwauya mhepo kwakapita dutu rimwe rakabva kumabhazuva raitarisika rakasvipa kuti tsva ndosaitamboona zveba. Mumasure mezvo kwakuda kuti tichipinde mumba kuti titange kuputsa mwoto tabva mumaminda ndopo takatanga kuona mhepo yakauya ichibva kumabhazuwawo. Mhepo iyoyo yanga yakaoma yanga ichiisa kwakumbopinda mudzimba kuti tigare titoone dzimba dzaakunga dzaakuda kudonha kwakubuda kwakumira panze wana wangu wobva wamboti gogo ngatipinda wazukuru ngatipinde mubhedhuru. Apo takapinda mubhedhuru mutia tizwe zvipikiri zvese zvaakuda kuzurwa kunga umba yakuda kudonhobva tabuda panze. Saka taatiri pavharanda nguva shoma shoma tiri pavharanda ipopo titoone marata akutodonha maasibhesasi kutondeswa kudika kumaminda ende mhepo yeyo handisaimbamboiona mwananga. Ndiri chirikadzi ndakada kuti ndiridze mhere ndikati manje ndingaridzirani kwautoshinga ndakamira padhoo ipapapo tione umba yese yakutotakurwa ende yairira kunga iri kuridza mhururu mhepo iyoyo. Takazopinda mumba kunga mapasti 8 pane vamwe vakanga vazouyawo kuti tazwa noizi yaita apo ndikati umba yaenda. Saka mudarora paindikati handitombozivi kuti ndinorara paiba. Izvozvizvi mwanangu ndiri chirikadzi ndiri panze kana kuti ndizive kuti ndotangira papi ukundanda kuda kuti ndichigadziriro tumasenzi tokuti ndikatengesawo kana tubhinzi twangu ndotenga fetirazi handichaisimudzi. Iyo marata acho aenda 13 yangu adonha pasi achibva aenda kooroera futi manga ari kudzimwe rumu dzeadhasai.
Saka mune vana vangani nevazukuru vamunogara navo?
Inini ndina vazukuru 5 nemukwasha umwe wakaoa anga ari kuda urugarawo neni angada kuita makotizi ato kuti aone chekubatsirikana ndicho. Ndine ndinaye panapa akanga arumbata zvebridging chikoro ndiyo atombokwidza vamwe majoini kuti ambojoini sebo kuti ndikwanise kurara here. Asi ndiri kutya manje kuti mhepo izvo kwakarema kuda ikauya zvenhasi ndingasara ndiri mumba imomo.
Hapana akakuwara here mumusha menyu umu kune vamwewo vakapudzirwa dzimba?
Mukomana one gidi monya umwe akanga atomhanya kupindwa mubhedhurumu saka umba yake yese yakabva yatorwa marata kurasirwa kumunda ikokoko. Saka iye uri kuti chidhina one chakazomurova pamusana ndiye ndazwa. Asi vamwe vese vanga vasati vapinda mumba koorara ainga ichinguva yekuda kubika ndozvakabatsira mwari wacho izvozvo.
Ambuya Shila Saruwaka vemumusha wekwaSaruwaka kuMutasa Central vachitaura vari parunare kwaMutasa Central kwakare kumanikaland. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare redzimhosva remuSouth Africa raramba kutambira chikumbiro chevaimbova mutungamiri wenyika iyi vaJacob Zuma chekuti kutonga kwavo pamhosva dzeuori dzavari kupomerwa kuraswe. Vanhu vakawanda vanonzi vakuvara muKenya apo ndege yadonha ichangobva mukusimuka panhandare yendege muNairobi. Vagari vemudhorobha remasvingo vanoti varikunetsekana zvikuru nemashoko ekanzuru yavo ekuti inogona kutadza kupomba mvura kubva kudhamu remutirikwi nepamusoro pekuti haichakwanisi kubhadhara bhiri remagetsi kuzesa iyo yakakwidza mitero yemagetsi nezvikamu zvinopfuura mazana maviri kubva muzana. Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Meya weguta remasvingo vaColeni Maboke vaudza Studio 7 kuti kanzuru inenge isasakwanisi kubhadhara bhiri remagetsi nekuti rinenge roda mari inosvika mamiriyoni maviri emadhora ERTGS. Iyo kanzuru ichiwana miriyoni imwe chete mumari dzinobhadharwa nevanhu mwedzi woga woga. VaMaboke vati izvi zvichaita kuti vatadze kubhadhara magetsi anoshandiswa panzvimbo inopomba mvura kuBushmeet kudhamu remutirikwi kuti isvike mudzimba dzevagari.
Sasa yakwidza ne 200%. Yakwidza 200% it means we need about 2 million kuti tikwanise kubhadhara zvese kuti itipe magetsi nekuti mvura isvike kuvanhu. But isusu mari yese datinokolekta pamwedzi maximum yayo inenge iri 1 million. Saka it means pa 1 million ipapo toda kubhadhara masalaries, toda kubhadhara zvimwe zvese, yozoda kubhadhara futi magetsi. Saka tobva taita challenge ipapo. Dai kuri kuti ma government departments anoti owa vana veArmy, ZRP, ne ZPS nemamwe ma departments maparastate house government vanoti owa mari rosvika about 46 million. Kana dai mari yanga iripo, ndofunga zvaitifambira. Ndanzwika kuti tinoda ndero kuti chero takaita supplementary budget. Pa supplementary budget rachina roda kutanga ra approve na minister. Kana minister asina ku approve, hatitendedzi kucharge vagari mari isina ku approve na minister.
VaMaboke vati vatatomirira hurumende kuti vape mvumo yekukwidza mitero yemvura kuita kuti vakwanise kubhadhara magetsi asi izvi zvinononoka. Asi vagari vemasvingo havana kutambira mashoko aya zvakanaka vachiti kanzuro haifani kuvatyidzira kudaro nekuti ibasa ravo rekutsvaga mari yekubhadhara magetsi sezvo ivo vari kukwidzirwawo mitengo yemitero. Mumwe mugari vabhentri vanhu vanoti kanzuro yakaita misangano yebhajeti nevagari svondo rapfuura ikati inoda kukwidza mitero nezvikamu mazana mana nokudaro haifani kushayiwa mari yemagetsi.
Ndozvisingaitizvi kanzuro yoda kujairira vagari kai ngaione kuti handiti yakatendera ichiti inoda kukwidza marhetsi izvezvi ne 400% apa zvese ari kukwidza ne 200+. Saka zvinoti patori nemaextra mazimari aripo ipapo. Ivo ndo basa ravo sekanzuro kuti itsvagire vagari mari iyoyoyo kuti vakwanise kubhadhara mari yezesa. Isusu sevagari tiri kubhadhara mari yakawandisa kukanzo imwe isina zvairi kushanda ikoko. Saka kanzo ngaitomeka shuwa izvo ndokuda kujaira vakadzi topinda murod nazvo izvozvezvo.
Mukuru webasa musangano rinomirira vagari remasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti MURA vaanoziva mukuti vanoti kanzuro inofanira kutevera zvikwete zviri muhurumende zvemari inosvika mamiriyoni anopfuura makumi mana yobhadhara magetsi pane kuvhundusira vagari kuti vachashayiwa mvura mudzimba.
Chinhano chavanoda kutora chinenge chava kutigozhera isu sevagari kunyanyanyanya takatarisana nekuti vagari vazhinji tiri kubhadhara mari zvikwereti zvevagari zvishoma shoma katakatarisana nezvikwereti zvinei hurumende yedu kukanzo. Saka isu zvatotarisirana zvekuti ivo vekanzo devataurirana nehurumende vakwanisa kupuwa mari dzedu dziri kuhurumende vabhadhara izvozvo zvacho zvavanoda kubhadhara kuzivisa kutira kuti mvura isatombodzimwa zvachose nokuti mvura chinhu chakakosha kuvatiri isusu vagari.
Vamwe vagari vanoti nyaya iyi haisi yekutamba nayo nekuti inobata upenyu hwevanhu uye mudhorobha munogona kufiwa nezvirwere zvinokonzerwa nekushayikwa kwemvura. Vagari vanoti dambudziko remvura ragara riripo nekuti magetsi anodzimwa kunopombwa mvura zuva roga roga kwemaawa anopfuura 10 izvo zviri kuita kuti vararame nemvura yemuzvibhorani. Maanaona nezvekufambisa kwebasa kuzesa injiniya Patrick Chivaura vanoti vakakwidza magetsi zvakadaro kuitira kuti kambani yavo ikwanise kuwana moto wakakwana kuitira kuti nyika isarambe ichidzimirwa magetsi sezviri kuitika pari zvino. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
kutanga doti ngati gamuchirei chirongwa ichochi tochiyananisa tochiongorora kuti zvingafambiswa sei kuti itipe pundutso. Ino haisi nguva yekuramba kutambira mikana iyoyi mishoma yawanikwa.
Ndinoona sevanhu wezvemachechi I think vane kodzero yekutaura first semacitizens sezvizvarwa zveZimbabwe, asi ndinoona kuti pane zvimwe zvakawanda zvaanodai vati vataura pane kuti ngati mise maelections kwe-7 years. Ndashaya kuti izvozvo zvabva papi, zvanyuka nepapi uyezve zvinozofamba sei. Ndinoona unga waita imwe yatinoti religious overreach into clearly a secular no domain.
Ndiri kuti nyaya ye-7 years iyo vaitora mubhaibheri. Tiri kuti ngatitambire ishoko iri todi vandudza toritwasanudza. Batirira pa-7 years kana zvikanzi zvinogadzirisika in 6 months ndo mashoko anofanira kudzoserwa kune vedzisvondo. Nyaya dzezvematongerwo enyika emapato mumakwikwi emaelections ndo dzimwe dzauraya nyika. Dai tamboti taita 10 years, ini ndaingotenzwisawo 10 years ndo shoko randagona ndichimbotaura ndichimuto 10 years. Dai tamboti anoda kuita MP ngaasumudze ruoko rwake, ndoda kuti MP ndakazvimirira, kwete kuti ndakatakurwa neMDC kana ndakatakurwa neZANU-PF kana ndakatakurwa nebato ripi. Timbosiyana nemapato, nekuti kumapato ndokwanetsa kuti maelections edu asabude zvakanaka.
Togona kuti ngatimbomisa zvemaelections 2 days kana 7 days kana zvinoenderana nezviri mubhaibheri semataurire amaita. Bati chandisina kunzwa muchinyatsotaura ndichitsinhira, uyezve machechi chandisina kunzwa vachitsinhira pamastatement yavo ndeyekuti kana tamisa zvehurumende inoitwa nemaelections.
Vatereri, ika mashoko amanzwayo ndo zvatinenge tichitaura nezvazvo palive talk nhasi. Kurudziro yakaitwa nevemachechi kuti sarudzo dzimbomira kuitwa. Toda kuti tinzwe pfungwa dzenyu palive talk. Asiko zvinotombotarisa nhau dzemitambo. Zvikwata zviviri zviri kutungamira makundano ekaso Premier Soccer League zvatarisana nemitambo yakati pavei, asi ichikwanisa kudubura kubva pamusoro pegungano iri. Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
Zvekwata izvi Caps United neFC Platinum zvine mitambo isina kunyanya kuoma, asi inokwanisa kuzvidonhedza zvikaita zvekutamba mumitambo yazvo. Makepekepe ari pamusha nehwange nesvondo, FC Platinum iri mumandava stadium neyadha mangwana. Mumwe mutevere wemutambo wenhabvu vaEugene Shoniwa vanoti maGreen Machine nePure Platinum Boys vanofanira kuzopemberera chete kana mitambo iyi yapera, kwete kufunga kuti vatotora mapoints ese matatu mitambo isati yatambwa.
Panguva ino hapana magames angangonzi ari easy. Vanogona kupinda munandare wachitarisira kuwina kuti wangangorova timu diki. Ubva wazo kuzvikandira zvinhu zvavo musango wakatemba kuwina wodyiwa.
Asi kune vamwe vakaita semuteveri weDynamos vaFilimon Machisi, avo vanofunga kuti Caps United ichakunda pahwange uyezve yowedzera utungamiri hwayo iri pamusoro pegungano rezvikwata gumi nezvisere iri.
Tambo ndiri kuona hangu zvakanaka, asi Caps United ndiona ichibudirira, plus home advantage zvayo inenge iri pahome, plus yagara ndoiri pamusoro pelo, saka ndiona kunge ichiramba ichingobudirira ichienda mberi. Wange handione chivina pagame iro.
Asi Chicken Inn iyo iri pachinhano chechitatu haina mutambo wakapfava sewe Caps United neFC Platinum, sezvo ine hondo yakasimba apo iri kushanyira Black Rhinos muNational Sports Stadium mangwana zvekare. Pari zvino Black Rhinos ndiyo iri pachinzvimbo chechishanu. Dynamo zvekare haina kufavirwa nerwendo, sezvo iri munzira kuenda kumaruwa eMhondorongezi kunosangana neNgezi Platinum Stars, iyo isingaroveke roveke kana iri pamusha payo. Ngezi ichiri nemukana wekutorawo mukombe weLeague uyu, zvekuti murairidzi wayo mutsva Rodwell Lagama ari kudawo mapoints ese matatu kuti apfavise rwendo rwake. Vateveri veHighlanders vari kutarisira imwe mhemberero zvekare apo vari muBaba Field Stadium mumutambo wavo neTel 1, iyo iri kurairidzwa naRaman Gumbo uyo akaita mukurumbira achitambira Boso. Asi Gumbo haasi kutarisa zvese izvi, sezvo chikwata chake chakamira pakaoma makwikwi aya. mimwe mitambo iriko yakamira seizvi. Mugovera, Manika Diamonds versus ZPC Kariba. Harare City versus Mushowani Stars. Shondo, Chapungu versus Herentals. Blue Chips versus Triangle. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tashka kumagumo ichirongwa chedu chanasi ndokusia ya mina standikile mnaoze isindebele, ndini Blessing Zulu.
Soku isika atisenda baku VOA ndebele.